manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 29/2020 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council isusu hatisi kufara nacho hatisi kuchitambira seamalgamated road tichazvino ino kuZimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatuzu tiri kunyunyuta kupfurukidza nechibvumirano ichocho.
Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumiranwa nezuro nehurumende nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council.
Kuti hatisi zvinhu zvekungoweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukatoona kuti hatitendisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya. Saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kutwai negwevera.
Mutungamiri wemDC vaNelson Chamisa voshanyira South Africa vachida rubatsiro munaurirano dzezviri kunetsa muZimbabwe.
Notori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzecollard and vakaudzwa naPresident Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe.
Asi ZANU-PF inobuda paimire panyaya dzenhaurirano ichiti vanoda kupinda madziri ngavauye kupollard. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumiranwa nezuro nehurumende nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council munaurirano dzaiitwa pasi peNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Nezuro, hurumende neveApex Council vakabvumirana kuti mushandi wehurumende anotambira mari pasi awedzerwe mari yake yemuhoro nezvikamu 139.23% kubva musiwandira 1 wegore rino. Izvi zvinoreva kuti mushandi angachitambira madhora chiuru chine makumi mana nemashanu ari maRTGS achazenge ave kutambira maRTGS zviuru zviviri nemazana mashanu, uye mari iyi yakanzi nehurumende ichatanga kubhadharwa mukupera kwemwedzi unouya, asi yemwedzi uno ichibhadharwa wazvire zvidimu zvidimu kana. Munyori mukuru musangano runomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vatapsoni nganonu sivanda vaburitsa mashoko ekuti zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council nezuro ndiwo magumo enhaurirano pakati pehurumende nevashandi vayo pari zvino. Vasibanda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzichitanga kuita basa sezvadzinotarisirwa kuti dzinge dzichiita. Asi mamwe masangano akaita seAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s pamwe nesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ aramba kutambira zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council izvi achiti zvakaitwa izvi kuzvidza vashandi. Mutauri weR2s vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa nehurumende iyi yakafanana nemutero wembwa.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council isusu hatisi kufara nacho hatisi kuchitambira seamalgamated road tichazvino ino kuZimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatuzu tiri kunyunyuta kupfurukidza nechibvumirano ichocho nekuti isu chichemo chedu kuhurumende tinongotema nemachemo aro vatangoita mukore wamugore rapfuura.
Mashoko ava mudzitirwa aya atsimirwa nemutungamiriri wePTUZ vatakavafira zhou.
Dambudziko rangariripo ende uyezve richaramba riripo. ndeyekuti hurumende yakadonedza mari dzinotambirwa navarairidzi navamwe vashandi vemuZimbabwe kubva pane equivalent of 500 US kusvika pane equivalent of 35 US. Saka ishi iripo idispute yeright yekuti mari dzomushandi hadzifani kuti dzinge dzichideredzwa kusvika pakadaro.
Vamudzitirwa vati nhengo dzavo dzicharamba dzisingakwanise kuenda kubasa zvichitevera kushomeka kwemari yawedzerwa nehurumende yavati idonhwe mugungwa. Izvi zvatsinirwawo navazhou avo vati chinodikanwa ndechekuti hurumende igadzirise gakava riripo pakati payo nevashandi vayo nekukasika kuitira kuti vashandi vehurumende vakwanise kuenda kumabasa. Gurukota rezvevashandi vapowo mavhima vati kunyange hazvo vachida kuwedzera vashandi vavo nemari yavari kuda, homwe yehurumende yakaboka zvekuti havakwanise kuita izvi sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaNelson Chamisa vari muSouth Africa umo vamwe vanoti vari kuedza kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nevamwe vakuru vakuru kuti vapindire mukuedza kukurudzira nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezvoupfumi zvopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Mukuziya nyaya iyi tabata vaChamisa kuti tinzwe nezverwendo rwavo urwo.
Isiti hatitambudziko iri kuti ripere, munotoda nhaurirano inoitwa nechimbi chimbi nekuti Zimbabwe iri mumurazve, Zimbabwe iri mumaemoto, toda kudzimurwa kuchakuendebvu varume vanodzimurana, kuchakuendebvu madzimai anokumburana. Saka toda kuti zvinhu izvozvo zvigadzirwe nyika iende mberi tionesane kuti chingaitwa, nekuti ndakaona kuti tichitaurira nehama dzangu hatisi kunzwawo. Saka ndikachiedzerawo kuti ari pano ari muvakidzani wedu kana mugarisano atibatsirewo, zvinobatsira kuendesa nyika yedu mberi zvakanaka, murunyararo nemurugare, tichigadzirisa matambudziko anoinera.
Pane urongwa here wekusangana navaRamaphosa kana kuti vaTambombeki?
Haa, zvokuti ndichasangana nani nani hamuoniwo zvokuti papo pane zvorema. Kana uri kutakura mashoko makuru unenge uchifamba nezvinhu zvikuru nekusangana nevakuru, asi hauchatauri kundasangana nani nani. Hadzisi nyaya dzose dzinoda kuti unge uchiita huwi, hadzisi nyaya dzose dzinenge dzichida kuti dzinge dzine kushambadzira, nekuti zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakawanda. Hazvizivai kuti ndakatakura mashoko enyika, ndakatakura donzo renyika, ndakatakura kugadziriswa kwenyika, kuti tingawana kupi mhinduro kumibvunzo yatinayo, tingawana kupi madonhodzo pakupiswa kana kutaradzwa kuzvitwa nemoto mune zvakasiyana siyana. Nekuti chatinoda kuti nyika idzokere paizire vanhu kuremekedza, yakavhoterwa nevanhu kuremekedza, zvinotendwa nevanhu.
Tichitaurawo nevamwe veZANU-PF vari kuti aiwa pane Pollard kare, nekudaro hapana chikonzero chekuti patombouya mumwe munhu kubva kunze uku, nekuti nhaurirano dzakatotanga kare.
Hai, nhaurirano here dzinoitwa kuPollard? Kunoredza hoye muchinoonesana mapurazi ndo nhaurirano idzo. Isi hatizizo kutungana kwembudzi ka, nekuti kutungana kwembudzi hakuna kumbovaka musha kana kuupi vavo. Toda kuti zvinhu zviitwe nemazvo, vanhu vachionesana zvekugara dare guru, kwete kuti vanhu vaita matakanana vachiti wendiwe baba wendiwe amai, vototi tavaka musha taane mhuri. Aiwa, hatidi kudaro. Toda kuti nyika iise chiratidza kukura neudzamu hunofanira kunge huchiratidzwa padambudziko ratinaro. Tine dambudziko gukutu guru rinodawo kuti tinge tine udzamu hwakanyanya pakurigadzirisa dambudziko rakadai. Isi hatidi zvinhu zvekungohweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukationa kuti hatitonzwisisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya, kana kuti rinofanira kunge richizeyewa nyaya, zvinotokurakidza kuti pane dambudziko. Saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kuti pave negwere.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari kuJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwe pamire bato ravo.
Pane kodzero yavo yokundotsvaka vavanoda kutsvaka, asi isu muno muZimbabwe tinotori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzePollard, ende vakaudzwa naPresident Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe. Hapana chatinotaurirana navo South Africa, but zviri kwavari kuenda kwavanoda kuzichene Zambia vaichinji nePollard. And Pollard is the only game in town.
Sika vamwe vari kuti Pollard ine dambudziko rekuti inenge isina mutongi Gava.
Sada chinongopinda kana paine conflict. No, Zimbabwe hamuna conflict.
Tikutaura ipo panyaya dze.
Vakaita sarudzo dzedu vachamisa vakaenda kucourt. Court ikapa chisungo chokuti my elections akafamba nenzira yakanaka. Vamunangagwa vakahwina. Saka hapana chinopindwa neSada.
Asika zvinhu muZimbabwe vamwe vari kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumawere nekudaro zvikasagadziriswa nechimbi chimbi munogona kusagadzikana.
Ma challenges economy hakuna nyika isina ma challenges ayo tichagadzira. That is part of the reason why we are in power, to find solutions to the challenges facing our country. We don't need outsiders to intervene to resolve the economic challenges we have in the country. We have got a program which is in place which will sort out the economy. Chagadzira ikonomi yedu nokutonga kwacho kwatenge tichiita ikoko.
Vamwe kavari kuti zvinenge zvikutora nguva izvi vamangwana.
Ndosaka takapuwa 5 years dzokutonga. Zvaizikamwa kuti nyika haigadzirisi overnight. Saka every 5 years tichiita election. Saka tiri murwendo rwedu rwokugadzirisa ikonomi within the 5 years dzatakapiwa dzokutonga izvi.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekuti vaida kushandisa masimba avo zvisizvo. Nhasi dare reSenate range richitumira mibvunzo kuvachuchisi vari nhengo dzemaDemocrats uye magweta avaTrump. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia kuno kuAmerica vaDan Moyo vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti nyaya iyi yave kuzosvika kwamvura yacheka makumbo sezvo nhasi vedare vachange vachipuwa mukana iwowu wekubvunza mubvunzo uye kuti pozovhotwa kuti zvapupu zvopiwa here mukana wekunzwikwa kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMoyo naMarvelous.
Nhasi zvichaitika ndezvekuti masenators achapuwa 16 hours kuti vanyore maquestions avo avada kubvunza mamanagers emaDemocrats ariwo ari kuprosecuta nyaya iyi. Then mamwe maquestions ozobvunzwa malawyer vari kudefenda Trump. Kana vapedza 16 hours idzodzo dzekudebata maquestions wavo nekupuwa maanswers, then vachavhota kuti vavhotere kuti kuitwe mamwe mawitness here, because maDemocrats ari kuti iwo kune mamwe mawitness akaita sana John Bolton angari former national security advisor vane information yakakosha inoratidza kuti Trump ndiye angachipusha nyaya dzakaitika kuUkraine.
Munoona zvichizoita sei tichitarira kuti kuSenate uku tinoona kuine maRepublican senators akawanda kukunda vemaDemocrats?
Idambudziko rine maDemocrats iroro nderekuti vanofanira kukonvinsa at least vanhu 4 maRepublicans kuti vavhote navo panyaya yekuti kudai zvemawitnesses. Asi atanyatsoona panyaya yekuti Donald Trump abviswe paoffice kuti zvakamira sei, because maRepublican akawanda varipo 37 muSenate and panodiwa 2/3 kuti Trump abviswe muoffice. So ipapo pachine dambudziko, asichaona nekufamba kwenguva nemawitness aya kuti vakavhota kuti kuve mamawitness kukazobudawo dzimwe nyaya chaita kuti mamwe maRepublicans onaye waone kuti for sure Donald Trump akapa mumoto.
Tingati isu Zimbabwe ingadzidzei panyaya yekukosha kwevatinga vadare.
I think the opportunity hombe stereki for vanhu vakaita seZimbabwe vane maDemocracy achiri manyuwani compared to EUS ine over 200 years kuti vaone kuti kana uri member yeParliament uri kurepresenta vanhu, simba riri kuvanhu.
Avo vanga vari vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, Yashika nguwa yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reAfrican Union razivisa nasi muAddis Ababa, Ethiopia kuti ratumira nyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana muAfrica senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus kunyangwe hazvo chirwere ichi chisati chaonekwa muAfrica yose asi chiri kurura kuChina. Sangano reUNICEF rinoti vana vanodarika mamirioni mashanu vasina pekugara vanoda rubatsiro gore rino zvichitevera mhirizhonga dziri kuitika munyika dzemuAfrica. Muchikamu chati kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, nasi Studio 7 inopinda mudunhu remasvingo uko Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekunemamwa, Chikarudzo, Gutu, Tikita, Zaka neMwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha vemurani rekwaChikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muward 7 nzara yavafunya chisero, vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera. Saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka, saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chenu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu nekuti nzara yafunya chisero. Mumwe munhu achatokwanisikana kusha sadza pazuva.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva. Kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari chohawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage mudzimbe dzakaita sekwaGutu, kune mamwa, Zaka nekwaChivi riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. Valoid Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru ratiri kusangana naro inyaya yenzara. Sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu vana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai. Vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana siyana zvekushandisa nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo vanogara mumusha uri Nyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo nokuti drought kana yasvika kukumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko. Mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa, hupfu hwakabudanga namaokei umwe vanhu vari kumira qe hupfu yekuti vavane hupfu hwakachipa hunenge uri kuma$60-$70. Ukangoushayiwa ipapo wakutoendawo black market ya $200. Samuona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanonoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndoyaakuswerawo nayo ozosangana nesadza ka1 manheru. Noda kwekuti maprices acho ezvikafu akwira kunyange nyama yakuita $80/kg. Saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita sava Jason Gonese vemurani rekwamakonese kwaGutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo, izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupasa gari rimwe chete re50kg rechibage pamuri. Iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwemedzi havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana upfu pamunhu wega wega mumhuri. Uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafunga imbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu papeak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April wegore rino.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo kunyanya kumwenezi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
European Union neZimbabwe dzaparura chirongwa chinokosha mamiriyoni 10 nerimwe madhora ekuAmerica chekuvandudza kutengeserana pakati peZimbabwe neEU. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi, munyori mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaJames Manzovati, chinangwa chechirongwa ichi icho chinonzi Zimbabwe European Partnership Support ndechekuti Zimbabwe iwedzere uwandu hwezvinhu zvainotengesa kuEU. Vamanzowo vati mari yabviswa neEU ichabatsira kudzidzisa makambani madiki neari pakati nepakati kutevedzera zvinodiwa nemisika nemakambani ekuEU kuti zvinhu zvisadzorwe kuEU. Vatiwo mari iyi ichashandiswa kuvandudza mitemo yekutengeserana munyika pamwe nekuona kuti Zimbabwe Revenue Authority inorerutsa mitemo yekutengeserana nedzimwe nyika. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vati chirongwa ichi chichabatsira nyika kuwana mari yekunze nekutengesa zvinhu zvakawanda kuEU.
Kana EU yavhura yazarura magoni ayo, zvinoreva kuti avo vanoda kutengesa zvinhu kuEU, kunyika dzeEU, vakwanisa kuita izvozvo vasina kupuhwa malimits ekunzi pane kota yaekuti you are only allowed, munobvumirwa kutengesa zvakati chete kana matana akati. Vakunzi zvese zvinongodiwa ikoko takwanisa kutengesa senyika.
Vati kuti chirongwa ichi chibudirire, vanhu vave kufanira kurima zvinhu zvinodiwa kuEU nedzimwe nyika dzepasi rose.
Ukama hwagadzirwa hwakureva kuti tichinyanyoshanda zvakanyanya kuti tirime mapizi dzedu dzinodiwa kunze dziya masugar snaps mamanji tu todzirima dzakawanda tichitengesera ikoko. Angave makebeji, angave mamakadamia nati yedu aya vanodiwa kunze kwenyika, tikaraita izvozvo takuona mukana pasina zvipingiridzo kuti tiendese kunyika dzeEurope. Saka mukana uyu mukana unosimudzira Zimbabwe zvakanyanya.
Vachiparura chiitiko ichi, mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo Okenen vatiwo chirongwa chavaparura nhasi chinoita kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemumatunhu eAfrica, Caribbean nePacific dzitengese zvinhu zvadzo kuEU pasina kupiwa miganhu kuti dzogumira papi uye EU inofanirawo kuita zvimwezvo munyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Japan inoti kunyange hazvo Zimbabwe yaimbova yakabudirira munyadzi zveutano, zvinhu zvadzikira zvakanyanya izvo zvaipa kuti ibatsire pazvinhu zvakakosha zvinodiwa munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura hapo, Zimbabwe neJapan dzanga dzichinyorerana chibvumirano icho chichaona Japan ichibatsira chipatara cheHarare Hospital nezvekushandisa kuchipatara chevana. Muumiririri wenyika iyi muZimbabwe vatoshuk Iwado vati zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano, uye kuchipatara ichi hakuna mishina izvo zvinoita kuti vamwe vana vatadze kurapwa.
Zimbabwe used to have a well established health sector through its well-organized hospitals, like her children's hospital.
Zimbabwe yaive nyika yakabudirira munyaya dzezveutano iine zvipatara zvakadai seHarare Children's Hospital. Asi iko zvino zvadzikira zvakanyanya nekuda kwekushaya michina.
Kurukota rezvemari vamutuli Ncube vatiwo kuburikidza nechibvumirano chavanyorerana Japan ichatengera Harare Children's Hospital mishina yemari inosvika mamiriyoni maviri ane makumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica. Vati mimwe yemichina ichatengwa inosanganisira mishina yekuongorora zviri mukati memuviri, zvekuvhiisa, zvekuongorora utano hwevana vanenge vachinyanyorwarisa nezvimwewo.
Cooperation between the government of Zimbabwe and Japan through the signing of the exchange of notes for the procurement of hospital equipment for Harare Children's Hospital for support amounting to 300 million Japanese yen or about 2.75 million US dollars.
Tiri kuona chibvumirano chatiri kuita neJapan kuburikidza nekunyorerana pasi apo nyika iyi ichatenga mishina kuHarare Children's Hospital nemari inosvika 300 million Japanese yen kana kuti 2.7 million US dollars. Japan ichatenga mishina ichi zvino zvino.
Vamwe vatiwo hurumende ichapawo chipatara cheHarare Hospital mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kuti chipatara ichi chigadzirise zviri kunetsa. Chipatara chevana ichi chinozivikanwa nekubudirira kwachakaita muna 2014 apo Dr. Bothwombo Ayesango nevamwe vavo vakakwanisa kuvhiya ndokupatsanura vana mapatya vakaberekwa vakabatana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, Zifa yapabasa reurayiridzi wemaWarriors kuna Javok Lugasicic wekuCroatia, uyo atsiva Joy Antipas. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Mukuru weZifa vakaotoni kamambo vati vabvumirana nemurayiridzi uyu kuti achange achitambiriswa mari yemuZimbabwe yemaRTGS sezvinoenderanawo nemitemo yemuno.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho is private between him and Zif. Atikukwanisa kuyadzika izvo.
Vakamambo vati Lugaristic achange achibatsirwa naAntipas Lloyd Tembwe. Tonderai ndiraya avo vanoraridza zvikwata zvemuno.
First assistant will be Joe Antipas. Second assistant will be Lloyd Tembwe. And Tonderai ndiraya, by virtue of being the under 23 coach, will also be part of the technical setup for the national team.
Vakamambo vati vapa Rugaristic basa rekuona kuti maWarriors abudirira kuenda kumafinal eAfrica Cup of Nations uyezve nekusimudzira nhabvu mune vechidiki.
Tofanira kunge tichiqualify every AFCON from now going forward. Anofanira kubuda neplan yekuti atitore kuenda kuWorld Cup. Anofanira kuita come up nesetup yegrassroots youth league so that bhora redu rinotambwa in all parts of the country.
Muongorori wemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanoti kunyange hazvo vasingazive nezvaLugaristic vari kutarisira kuti achapa mufaro kune chaunga chinotevera maWarriors. Zimbabwe ine mitambo miviri neAlgeria muna kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanga nokuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvisiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumirana nezuro nehurumende panyaya dzemihoro nerimwe sangano rinovamirira reApex Council. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira South Africa vachida rubatsiro munaurirano. Tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Leitshona njani mthwakazo omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabumanyano we-Apex Council lohulumende.
Okufanele ngisathangwe iziphathamandla ezinjengoPresident Ramaphosa yikho lokho ukuthi eyokwenza kambizini eZimbabwe nomfutho wonke abantu okwenza abazalwana beZimbabwe sekuthenga okufaka ilizwe laseSouth Africa nendawo yethu yasebhadini.
Umkhokeli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lapho athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. Kuhlandla lendlala namhlanje sisefilabhusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa namuhla lapho athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. UChamisa uthi ufuna uRamaphosa abe ngumlamlankunzi njalo akhokhele inkulumo phakathi kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungise okuhluphayo okugoqela ezombusazwe kanye lezonotho. Ekhuluma le-Studio 7 uChamisa uthe uzakhulumisana njalo labenhlanganiso ezithiyeneyo kwele South Africa. Uthe ukuze udaba lweZimbabwe lulungisiswe kumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana andubana kuyiwe kukhetho olutsha. Wengeze wathi abomanyano we-SADC labe-African Union labo kumele bangenele. Ngo-2008 ele-South Africa lisaholwa ngumongameli Thabo Mbeki lalawula inkulumo phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC ezakhokhelela ekubunjweni kukahulumende wenkazatho. Umbeki uke wayakhulumisana njalo loChamisa loMnangagwa eHarare ngenyanga edluleyo. Sexhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda wachasisa okuningi ngohambo lukaChamisa.
Njengoba ejile uPresident udinga ukuthi kutholakale indlela yokuthi ilizwe le-South Africa elazakala ebantwini abaningi ukuthi lilo kutho kukhulu kakhulu kwenzakala kwele Zimbabwe. Siyazi njalo ukuthi uMnangagwa nebutho lakhe baqinisekile ukuthatha amandla ngodlame ngodaba lokuthi ilizwe le-South Africa kahle kahle uPresident Mbeki ubengakalukhangele lo daba ngalelo hlobo. Ngawuqakathekile njengoba ejile uPresident Chamisa ukuthi no okufanele ngicathangwe iziphathamandla ezinjengoPresident Ramaphosa yikho lokho ukuthi eyokwenza kambizi leZimbabwe nomfutho wonke abantu okwenza abazalwana beZimbabwe sekuthenga okufaka ilizwe laseSouth Africa nendawo yethu yase-SADC ekuzimela kukhulu kweze-politics nakwezenotho.
Uzahlangana laye yini umongameli Ramaphosa kumbe uzakhulumisana leziphathamandla zakhe?
Kwakathese ukukhona ukuthi nxa kuyukuthi bazahlangana ihlanganisana naleyo yande ukuthi kuvele communicate ebeqedile ukwenzela ukuthi kuvunyelwane phakathi kwenhlangothi zombili ukuthi okuzakhitshwa obala yikuphi njalo okufanele kube kubenzelwe yikuphi ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kule zinto ezifana lokwenza ukuthi ngama-national interest nama-national secret.
Ibandla le-ZANU-PF lona liqina ngokuthi kumele libuye kumanyano wePollard likhulumisane liphakathi kwawo lithini ngalokho?
Sesatsho kanengane ukuthi i-problem ekhona kumbe sathi dubole khona ngalo ukuthi kulo mhlangano wePollard kusazakala ukuthi awumhlangano okhona nje kungumdlalo kapresident uMnangagwa oyabe ebize abangani bakhe nje kubeke ukuthi bathole bexoxisana abenathisana idio upresident Dlamini Zuma ukhulumisana okuqinileyo njalo okuzonge ukwakha ilizwe athi ukulijitsha njalo ukuthi sezimali zisetshenziswa ngento engasoze
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF uMnumzana Obed Mpofu, yena othi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana loMongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa useSouth Africa. Okwesibili, kasiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe nopresident weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo, njengoba upresident wethu nguye waqalisa isikhulumo lezo zePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana weZimbabwe. Kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engalaqiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele linazelele baba Tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lokho lesingalaziyo lokuthi yiluphi, njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-president etshiyana nowakhe upresident. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulume ethena upresident ngubhudi wakhe uzimisele ukukhuluma la isikhathi siphi, kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala beSouth Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha, andubana kuyiwe kukhetho. Lithini ngalokho?
Kulula nga umuntu ekhuluma ngakho masayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lo khona uhulumende wakhethwa nabantu. Uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka
awa 2023. UMnumzana Obed Mpofu ngunobhala obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF.
Ningakutwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyafika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Listola kumakakasi ati 909 AM 4930-13860 lagu 1560 kHz shortwave. Sikona njalo ku Facebook kukhasile VOA Ndebele. Ningakhohlwa ukusithumezela imlayezelo yenu ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla eliphathelane lesimo sendlala elizweni lamhlanje siseFilabusi, lapho indlala ethanyele khona imihlambi izakhamizi zasalazikhala. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Kusenkangala insiza inyanga ezimbalwa ezidlulileyo okule nkomo bezicubele emanzini emadamu zidinga amanzi okunatha. Izakhamizi zithi ziphelile inkomo emadamu emakhaya legangeni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo namanzi. Ezinye izifuyo zicube ziqhutshwa ngabanikazi. Lokhu kutshiya abalimi abaningi bethithibele esigabeni lesi bengazi ukuthi bazaphila ngani ngoba inkomo yinotho kaZulu. Omunye wabakhala kakhulu ngohlele isibaya sakhe ngumnumzana Stephen Bova Moyo ohlala esigabeni seGwabhila oleminyaka engamathumi yashiyagalombili.
Ngihlala kufika uThula Village. Isobhuku Thesare Bova. Inkomo zami zafa zaphelela lapha zibanjwa ludaka. Ezinye zisifa egangeni khona le. Ezinye ngizitshisa, ezinye ngihlinza ngoba nginika abantu badle. Ezinye hhayi ezinye ngingaqethisela ngizitshisa. Ngifele inkomo 45 zona ezingu-87 kwasala 43. Ngicela uncedo uhulumente ancede yabo. Inkomo lezi kahle ziyisiza ngithengisa ngifundisa abantwana ngazo. Ngithenga lokudla.
Banengi abephuke inhliziyo ngokulahlekelwa zinkomo. Omunye wabo unkosazana Lilian Ndlovu owasegwenyumo village.
Ngafelwa zinkomo ezingu-7. Omakhelwana vele kangikhulumi ziyakwana ama-40, 50. Ukuswelakala kokudla lamanzi ngoba amanzi lawo zasezinatha udaka. Nxa sasesizibisa emanzini sasesihamba lemichilo ukuthi zazifika zibanjelwe emadakeni. Bese bezikhipha ngenxa yesibanjelo. Siyakulala zinto zokulima, silima ngezandla.
Ukufa kwezifuyo bekungakhethi imizi. Umfelokazi usibonisiwe Maphosa uthi siphose savalwa isibaya sakhe.
Mina ngalahlekelwa zinkomo ezingu-17 ngendaba ye-drought. Bekule ndlala enkulu kakhulu. Bewuhlupha amanzi konke lotshani, bekuwomile. Bekusele 3. Kusele inkabi lenkunzi. Kabe zithu zinsikaza kusela. Naphanzama ukuthi kumbe ingxenye ngadinga ukuncedakala. Evetinary bengizozama ukuthi ngizame uncedo lokuthi ngikhansilise lezi esezafayo.
Inkomo ziphelile njalo emaplazini angcelelane le emberengwane Philabhuzi. Umnumzana Edmond Singer ukhala ezimadonsi.
Inkomo ezifileyo zifike 10 zibulawa yindlala. Lamanzi njalo lele lidamade sezithembekile futhi njalo beselibangelwa ludaka. Zinye zisele zisile umkhuhlane. Asahlubi ngendlela zokuthi into ezinatha khona kugcwele idoti bazame besifile abantu ukuthi bazame ukuthi bayatshise manje bekungatshise ngoba imo nkomo ezifileyo akula amanye amaplani engawenza ngoba into enazela ezifile eziningi ezinduna so wonke umuntu usedinga into yokufuya ensikazi.
Baningi abaphelelwe zinkomo. Umnumzana Sex Juma ohlala eMbondweni Village laye uthi kalankani ngokwenzakale emhlambini wakhe.
Ezamizi umvuti yesifile. Yesi kukhangele ukuthi kone dam emadamini lapha singazama ukuthi sithi nxa kungaphela amanzi la khona sikugejwe sikuphe. Kwasela kalukuthi kusikutshwe izulu laselifika. Kufika kwalo laselifika labalimini. Iye amathombo maningi sibili kunye lezigogo ezinye zikhona lokhu ezinjalo ukuthole ngani inkomilele kati siyafa kudala.
Obona ngezempilakahle ezifuyo esigabeni sesenali umnumzana Len Mosbanda uthi izifuyo zibulewe yokuswelakala kwamanzi lokudla hathi imikhuhlane. Inkomo zakhe laye ziphose zaphela.
Inkomo zifile sibili ngomumo obukhona umumo wendlala. Kuthi ke ezinye bezibanjwa emadamu lokhu amanzi abesesilela emadamu. Akukhulu singathi indlala. Hayi imkhuhlane nxa ikhona kodwa hayi iyabe inganeni kodwa inani lileli qansika ngaka indlala. Lokhu ebeqhubeka abantu bebhalisa. Sizake kakhulu ziba zabhalisa kakhulu kuhle emadibheni. Asikabi lenani kuhle kuhle eliphutshayo kodwa inani lakhona lidingisa lelikhulu kakhulu.
Kubikwa ukuthi inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 zitshabalale esabelweni seMathebeleland South ngokucuba kubangelwa kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Esigabeni sensiza abantu bahlulukelwe kakhulu njalo abazi ukuthi baza kwenzani bengasela zifuyo. Izulu okwamanje liyana kodwa kusizi lutho ngoba inkomo zife okumangalisayo. Izulu elineyinsukwana ezisanda kwedlula lihlela kugcwalisa amadamu ezigabeni eziningi kusenziwa ukuthi kulo daka oluningi emadamu acine egcwala masinyane. Ngimele Studio 7 ngisephilaphosi gamanamungu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa litiye indlebe kusasa lizwe ihlandla lesine lapho esizakhangela khona umumo wendlala emadolobheni. Vedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni achiyeneyo. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabomanyano we-Apex Council lohulumende. Kodwa abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta bamukele impumela njalo bathi bazaqhubeka bekhulumisana lomqhatshi. Kubika uMavis Gama.
Isivumelwano phakathi kwabe Apex Council lohulumende sibikwa silobelanwe emhlanganweni owenzelwe Victoria Falls emadabuka kusa lamhlanje. Abezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezigoqela eyababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUS balile ukwamukela limpumela besithi ayisikho abakade bekukhangelele. Isikhulumeli se-ARTUS umnumzana Nation Mutsitirwa uveza umbono wenhlanganiso yakhe ngalesi sivumelwano.
Ababalisi bakhala ngokuthi ukukhutshulwa kweholo kungaphansi kwalokho abakade bekukhangelele. Ikhangelelo lababalisi liholo eliyisilinganiso salelo ababelithola ngomnyaka ka-2018 ngomphandula i-$500. Nxa lokho kungayenziwanga njenge-ARTUS asiyenelisi ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuthi umqhatshi alungise udaba lwethu.
Ukungakhuphuki kweholo labo njengalokho kade bekukhangelele njenge-ARTUS, uMdzitirwa uthi kuzophazamisa indlela abasebenza ngayo.
Thina njenge-ARTUS asibuyeli emsebenzini ingungqoqo ingasiphanga esikukhangeleleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimta umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uchasisa izizathu zokwamukela lesi sivumelwano.
Izikhulumeli ezinkulu zezisebenzi zikahulumende kanye labatitshala ababalisi bonke ezweni bezihlangene ke kusukela mhla ka-14 January kuze kufike ekuseni yanamhlanje mhla ka-29 January. Kugcine kuvunyelwene ukuthi uhulumende kababhadale nale imali alayo ukuze ababalisi babe belakho abakuhlafunayo. Kodwa sizakunanzelela ukuthi lesi sivumelwano asitsho lutho kangako kumbalisi olambileyo, kodwa ke akufani nje lokuthi ngakube kulokhu kukhulunywa kungaze kwamiwa ngoba uhulumende ubengela indlela yokuthi athi angabhadala kungazange kube kusayinelwa nepansi.
USibanda uthi lokhu kutsho ukuba impilo yesebenzi ogoqela ababalisi iqhubeka isiba nzima.
Lanxa nje sikhuthazile ukuthi ababalisi kababuyele emsebenzini, kodwa sithanda futhi ukuthi kwazinanzeleleke ukuthi ukubuyela kwabo akungeke kube ngokwelanga elilodwa. Sikhuluma kanje nje omunye umbalisi akalayo yena yokugada kuzaze kuphele inyanga lapha azaza ayihola khona kungikhona ezathola indibilisi enaleyo angagada ngayo esiya esikolo. Siyakhuthaza ke siyacela la kuyihulumende ukuthi bangahlukumeza amatitshala. Bakhona abazasukuma bahambe baye emsebenzini, bakhona abanye okuzabehlula kuze kufike phose kupheni kwenyanga. Ma uhulumende akwazi ukubekezela ngoba laye kumehlule kwelaka igcele ukuthi anike ababalisi lokho abakufunayo. Umsebenzi bayawuthanda sibe ababalisi kodwa behlulwa ngumumo.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi umnumzana Paul Mavima uthi lanxa uhulumende elesifiso sokwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esiphezulu, udubo ukuthi isikhwama sakhe asilamali eneleyo ngakho akanelisi iholo elifunwa yisebenzi njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Incwadi ebhalelwe amalunga aweZimta iveza ukuba obethola iholo eliphansi kuzisebenzi zikahulumende selikhuphuke lisuka kumadola edlula kancinyane inkulungwane yaya kumadola azinkulungwane ezimbili lengxenye, kusitsho ukuba ikhuphuke ngesilinganiso sokuphose ikhulu elilamachumi amane ekhulwini. Kuthi lo obehola amadola phose inkulungwane ezimbili ikhuphuke yaya kumadola phose inkulungwane ezinhlanu. AbeZimta bathi kodwa bazaqhube abazimthabathi kodwa abazoqhubeka bebheke umumo wezenotho elizweni ukuze babuyele njalo kuhulumende ukuyakhulumisana ngokwengezelela lelo holo bekhuthaza amalunga ukuthi amukele isilinganiso asiphiweyo aphindele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Amalunga edale leSenate eMelika lamhlanje azabuzisisa abamele umongameli Donald Trump lebandla labebandla lamaDemocrats ngecala eletheswa uTrump elokufuna ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden, yena alakho ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli welizwe lonyaka. Abakubandla lamademocrats bafuna kube labafakazi abagoqela umnumzana John Bolton, yena oke wasebenza lo Trump. UBolton uthi umongameli Trump wayefuna ukuba ilizwe leUkraine limncedise ukukhankasa kukhetho oluzayo ngokungcolisa ibizo likaBiden. Kodwa abebandla lama-Republicans baya kuphikisa lokho besithi akudingeki ukuthi kube labafakazi ekuthonisweni kwaleli cala. Amalunga eSenate akhangelelwe ukuvota esekela loba ukungasekeli ukuthi kube labafakazi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo weMDCT eMelika.
Ama-senators azobhala imibuzo yabo bafuna ukuthi ibuzwe ngu-Chief Justice uRobert, nguyena opresidayo, nguye bazobhala imibuzo yabo iye kuye, yena nguye ke ozobuza imibuzo yakhona yena leyo. Imibuzo le iqondane lama-managers ama-democrats abayibona abethesa icala le-impeachment ku-Trump, and enye yakhona imibuzo izobiqondane lamaloya ka-Trump abayibona abadefend u-Trump.
Singathi-ke nxa sikhangele khonapho-ke bebuzwa, abanye babethule kumbe bekhuluma, kuyabe kuhamba njani?
Imibuzo yabe ibhaliwe iya ku-Chief Roberts. U-Chief Roberts nguyena ozobuza umbuzo, and then ama-manager, ma kuthi umbuzo uqondane lama-manager ama-democrats azophendula-ke wona, ma kuthi umbuzo uqondane lamaloya ka-Trump azophendula-ke wona. Akulalokhu okuthiwa i-cross examination. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi kungaba le-cross examination ukuthi umuntu angaphendula then ubuthi uphakamisa isandla uthi no, uqhubeke ngombuzo wakho. Hayi, imibuzo yakhona iphendulwa straight njengoba uyawubuzile.
Siyabona njalo-ke kulokukhuluma okokuthi-ke umnumzana John Bolton abuye ezekethula ubufakazi balokho akubonayo, kambe ukuthi bazambiza yini labanye?
Ya, kusho ukuthi imibuzo le izothatha about amahora angu-16 kuzoba namhlanje lakusasa. Mabeqeda-ke imibuzo lempendulo zakhona, kulapho-ke abazwayo kuvote, and I'm sure ukuthi ivote yakhona eyokuthi kube lama-extra, kube lamanye ama-witness afana laye uJohn Bolton, ivote ezenziwa ngolwesihlanu le. Kulapho abazodecide khona whether bayavuma yini ukuthi kube lamanye ama-witness ukuthi uJohn Bolton abizwe. Kusho ukuthi kufunakala i-simple majority lapho-ke, kusho ukuthi ama-senators angu-51 angavota ukuthi kube lama-witness uzobizwa kuJohn Bolton. Bangahluleka ukufika kuleyo 51, kusho ukuthi hayi, indaba yama-witness ifela lapho.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ezimele, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington. Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela ukuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inani la sebehlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge laya kunkulungwane ezedlula eziyisithupha i-6,100 emhlabeni jikelele. Usobulele njalo abalikhulu lamachumi edlula amathathu 132 kwele China. Abantu bakwele India balokhe beqhubeka ngokutshengisela esitaladeni besola inguquko efakwe kumthetho obuzwe i-citizenship. Uhulumende wakwele South Africa usethumele amapolisa ukuyazingela izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni ezihlala elokitshini le-Deep Sloot e-Johannesburg ngesikhathi abokuza abangela maphepha abahlala elokitshini le-River Park labo sebetshelwe ukuthi kumele baphume baphele. Kubika uBenedict Nhlapo.
Amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe eningi labo kungabe Zimbabwe babotshiwa ngamapholisa elokishini le-Deep Sloot ezindlini, abanye endleleni, abanye ezitolo, besethesa umlando kuba selizweni ngokungekho emthethweni. Abanye babikwa sebebalekele kwamanye amalokishi. Lokhu kungemva kokuba izakhamiza leli lokishi zitshengisele okwamalanga zifuna bakwamanye amazwe abahlala kulindawo kungela mvumo yokuba selizweni baphume baphele. Lokhu kutshengisela kuze ngemva kokubulawa kwepholisa lezakhamizi ezimbili. Amapholisa abegcwele ndawana yonke kuleli lokishi ngemva kokwethekelela kwamphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekisicele.
Make sure that our roads, our streets are safe by increasing.
Ngifuna bezogcina ukuthula njalo bacwayisise amacala okubulala okuthiwa adalwe kuleli ilokishi.
To make that visibility to be there in 24 hours.
Kodwa ke inkulumo kamphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi ayethule kuzakamizi ze-Deep Sloot yiyo echiya bakwamanye amazwe bezonde beganu nabo.
Just this Tuesday I signed a list of 1000.
Ngolwesibili sibophe abokuza abedlula inkulungwane bonke sebephuma ejele ngamacala okubulala lokubamba iganyavu. Ngibabuyisele kubo ngoba izigadi.
Lokhu sekusolwe kakhulu zihlanganiswa ezimele amalungelo abakwamanye amazwe esithi linkulumo ikhuthaza udlakela lwe-xenophobia. Bathi njalo uhulumende ubengelalungelo lokuthumela amapholisa kusiyagonjolozelwa bonke abakuza kungela bufakazi bokuthi yibo abadala amacala wonke la okuthiwa bawenzile. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi funa siqinisekiso sokuthi amalungelo ababotshiwe labo azahlonitshwa kanti bakhona bale mvumo yokuba kwele South Africa ababotshiweyo. Kodwa ke sinisakhamuzi se-Deep Sloot uMnumzana Khaza Masuka sithi bathokoze kakhulu ngokubotshwa kwabokuza naba njalo sebezizwa bephephile.
Bayabulawa abantu, bayarechwa, kwenzeka everything, into ezibuhlungu ebantwini and zenziwa ngabantu abaphilayo. Ngoku sekufanele ukuthi siphile ngenye indlela esingayi-understandiyo. Utsho ukuthi thina bantu balapha e-South Africa asikhuselekanga.
Kusenjalo bakwamanye amazwe abahlala elokishini le-River Park labo sebehlalele evalweni njengoba lakhona sekuphume isaziso sokuthi abokuza abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni ngabaphume baphele ngokuphangisa ngoba bazawukhomba olotshwala. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lapho athi uyecela umongameli wakulelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.